Musangano waitwa nhasi hauna chawabuda nacho sezvo vashandi varamba kutambira zvikamu gumi kubva muzana zvavanga vapiwa nehurumende vachiti zvikamu izvi idonwe mugungwa. Mutevedzeri wemunyori mukuru muApex Council vaGibson Mushangu vaudza Studio 7 mushure memusangano uyu kuti paita gakava rakakomba pakati pavo nehurumende mumusangano uyu.
Zvichiteira musangano watakaita nemakurukota ehurumende musi wa 7 mushure mekunge vavimbisa kuti vachagadzirisa nhunha dzevashandi, tanga tichitarisira kuti kuwana kune zvinhu zvose zvakagadzikwa patafura. Izvo tichangosvika tichirakazara nemufaro, asi tasvika tikarohwa neana nokupera simba apo hurumende yanga yakubudisa nhava isina kana nechunhu. Tatakunge takupiwa isusu zvikamu gumi kubva muzana, zvichinzi izvo takuwedzera mararamiro enyu tavandudza nezvikamu gumi kubva muzana. Tochatarisa kuti zvikamu gumi kubva muzana zvechii, taona pasina chatanga tagara tinacho, saka zvafanira kungoti hapana chatapiwa.
Vamushangu vati hurumende yanga yavapawo mari inoita mamiriyoni zana nemakumi matanhatu emadhora ekuti vagovanese vashandi kubva muna kurume kusvika muna zvita wegore rino.
Uye chazonyanya kutirwadza ndechekuti zvikamu gumi kubva muzana izvi hazvisi zviri kutanga pazuva ranhasi. Vari kuzotarisira kuzoti pamumwedzi waApril, kutanga kwa 1 April, kureva kuti havasi kumbotarisa kutenga tararama sei kubva panguva yanhasi kusvika muna April. Yazotipawo futi mumwe mukana wekuti kana mati mimi zvikamu gumi kubva muzana mudi kuzvitambira, tachikupa iri iro zana nemakumi matanhatu emamiriyoni emadhora emunomu omugovana vashandi vose vehurumende. Tikati nhaye imi timbori vashandi vanganiko, togovana sei? Isu harisi basa redu rokuweka meth idzi, zvemasvomo vamwe naumwe pabasa ravo. Isu tinodzidzisa tichidzidzisa vanopa mapasipoti vachipa mapasipoti vanoita mabasa akasiyana ehurumende vachiita izvi zvekuweka mari nekugovera mari. Imi mirangarirai zvatataura chete, muripa mari yedu yakakwana, hatisi basa redu rokuweka iroro.
Vamushangu vati vachagara pasi mangwana semasangano ese anomirira vashandi vehurumende voona kuti votora gwara ripi, vachiti vacharamwa mabasa kana mazuva akatarwa pamutemo kuti vazivise mushandirwi nezvekuda kuramwa mabasa akwana.
Isu takagara tanyorera hurumende taipa ziviso yedu yekuti mumazuva gumi nemana achatevera kana nhunha dzedu dzisina kunge dzagadziriswa sekutarisira kwatiri kuita, tichange takumboramwa mabasa. Saka zvino isu tiri kungorarama tichiverenga mazuva edu kutapudza, iko zvino atova mazuva matatu kubva mugumi nemana. Saka hatisi kumanyisa hedu hurumende kuti gadzirai nhunha dziri nokukurumidza, asi isu tiri kungotarisa chiringazuva chedu chemazuva kuti gumi nemana umwe akangokwana mazuva taakukundikana zvachose, taakuchiramwa mabasa zvino kuti vaone kuti hatisi kudzokera kumashure.
Vanga vachitungamira chikwata chehurumende vaSimon Masanga vaudza Studio 7 kuti homwe yehurumende yakabooka zvokuti havakwanisi kubhadhara vashandi vehurumende nemadhora ekuAmerica sezvavari kuda. Zvichakadai, mutungamiri werimwe remasangano anomirira vadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ vaObert Masaraure vati hurumende iri kuita dambe nevashandi vayo zvichitevera zvaiswa patafura nehurumende.
Mangwana tatoti zita redu remangwana taakuti yaakunzi Black Friday mangwana, kuchema kuparara kwechiremerera chemushandi wehurumende, kuchema kuparara kwesalari yemushandi wehurumende. Tinokurudzira vashandi vose vauye tibatane mangwana pamahofisi avamutuli muwanouya vakapfeka zvitema tiradza kunyenyenera kwedu. Hakuna kumabasa kuchazoendwa zvakare kusvikira hurumende yarerutsa mwoyo wayo yakwanisa kunzwisisa kuti mushandi anoda kudyawo.
Vakafanobata chigaro chegurukota rinoona nezvevashandi vaJulai Moyo pamwe negurukota rezvemari vamutuli Ncuve vanga vasiko kumusangano weNJNC uyu, uye nhare mbozha dzavo dzanga dzisingapindi pataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.